A very good evening, Zimbabwe. This is the Diaspora Forum on Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Wednesday, October the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And welcome. Tonight on the Diaspora Forum, we're talking to Zimbabweans in the diaspora and at home about the marches against Western sanctions that have been imposed on some ZANU-PF officials and entities this Friday.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also streaming live on all our Facebook platforms. So go to at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona, VOA Studio 7 for the English. We're also live on our websites on www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com. Join in the conversation right now.
The government is finalizing preparations for Friday's protests against Western sanctions imposed on some ZANU-PF officials and entities with links to the ruling party. The United States and its European allies introduced the restrictive measures some 20 years ago over human rights abuses by the ZANU-PF government as well as alleged electoral fraud.
And countries in the SADC region would also join the anti-sanctions marches in solidarity after the regional bloc declared October 25th, which is Friday, as a day of protest against the targeted measures, arguing they affect ordinary people in Zimbabwe. Some Zimbabweans at home say this is a waste of time. So what do you think? And some support the move, but what do you think, Zimbabweans in the diaspora and at home? But before we go there, Ntunga, maybe let's take a look at, listen to what SADC had to say about the protests. Let's just hear what they had to say, why they are supporting these protests.
Maybe we should also welcome viewers and listeners in Rurimiru. Amai nechishona nendevele lichona njani makhaya siyalamukela kuhlelo lamhlanje ngolwesithathu uhlelo lwe Diaspora Forum. Lamhlanje sikhuluma ngodaba lwezijeziso ikakhulu sikhangela ukubana ngolwesihlanu kulenhlelo zokutshengisela eziqoqwe nguhulumende. Bazatshengisela abantu endaweni esijiyeneyo zelizwe besola izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani lobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Ngokunjalo umanyano we-SADC wavumelana ukubana umhlaka 25 October ube lilanga lapho umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika ozatshengisela khona usola izijeziso lezi. Abafaka lezi zijeziso abeMelika bathi iZANU-PF kumele ichiyane lokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo lokuqilibezela kukhetho. Kodwa bona abeZANU-PF bathi hayi, akula kuhlukuluzwa kwabantu okukhona, akula kwephulwa kwamalungelo okukhona. Kodwa okukhona yikuthi iMelika ifuna umhlabathi, ilama interests, injalo ifuna ukugenqula uhulumende weZANU-PF. Yikho nje iqhubeka ifake izijeziso lezi. Bathi njalo endaweni yokuthi ziphazamise, ziphathe labo eziqondiswe kubo kuphela, lezi zijeziso ziphazamisa uZulu wonke weZimbabwe. Wena ulubona njani lolu, mlaleli, ikakhulu lina inzalo yeZimbabwe ekudiaspora esemazweni achiyeneyo? Sifuna ukuzwa egini lamhlanje.
Aiwa kune avo vachango vakupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nasi tiri kuenderera mberi tichitarira isu zviri kuitika munyika panyaya peurongwa huriko nemusi wechishanu apo pachawanikwa pachiratidzira nhengo dzezano PF nevamwewo vachiratidzira ivo vachishora zvirango zvakatemerwa munyika pane dzimwe nhengo dzezano PF nehurumende nemamwewo makambani emunyika. Tichange tiri kutarisa kuti imi nyanya vari kunze kwenyika nevari munyika munoona sei nyaya iyi yezvirango. Vamwe vanoshora, vamwe vari kuti ngazvibviswe, vamwe vachiti aiwa ngazvigare. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona zvakamira sei nyaya yezvirango izvi. Tinoona sekutaura kwataita kuti SADC yati iyo ichabatana neZimbabwe uyezve nemusi wechishanu 25 October vati ndozuva ravachange ivo vachibatana neZimbabwe vachifora vachiti ivo zvirango izvi ngazvibviswe. Zvirango izvi zvakatemerwa nenyika dzakadai seAmerica uyezve neEuropean Union yakatemerawo vamwe vari mubato iro rezano PF nemamwewo makambani ari munyika. Saka toda kunzwa kwamuri kuti imi munoona sei izvi. Saka tichange tiine vanyarikani nevamwe vachange vari kuuya ipo pano tize hatichiona kuti pane zvii zvakarongwa munyika pari zvino panyaya iyoyi. So we want to welcome all our live streamers that are all our pages. We say thank you for coming here on our pages. Today we are going ahead and discussing the sanctions marches that are, you know, scheduled for Friday. Some are saying they're going to be happening in Zimbabwe, in Harare, but we've also had some people in the diaspora of the different parties saying they're also arranging their own marches, some for the sanctions and some against the sanctions. So that's what we'll be discussing here. But let's take a listen to what SADC had to say as to why they are supporting Zimbabwe on this call for the sanctions to be removed. Let's take a listen to a video we have here at Studio 7 explaining about why the sanctions should be removed.
Why now? I think why now? It is not we are starting now. This process has been there. Zimbabwe has tried for quite a number of years. SADC has also been trying to work together with Zimbabwe for a number of years, but we are not seeing results. So what is happening now is to emphasize that indeed allows Zimbabweans to enjoy their political independence. They can only enjoy their political independence if the political independence is accompanied by socio-economic development. With sanctions, I have been listening, following on social media, that these sanctions are targeted to individuals. You may take it that way, but once a country is in a sanction, even if, I'll go back to the issue of being targeted, even if they are targeted, you lose investors' confidence because the country is on sanction. It's a perception which is there that a country is in sanction, so who is willing to go and partner with Zimbabwe, a country which is under sanction? So that has to be understood, that we need investors' confidence. But again, it's not true that these sanctions are targeted to individuals. You have Zimbabwe is an agrarian economy. Zimbabwe depends on agriculture, but one of its bank, a development bank, is under sanction. So if a bank is under sanction, what do you expect? This is just a continuation of calling for sanctions to be lifted. The 25th was chosen or decided by SADC heads of states when they met in August.
We're hearing there from the SADC Chair Secretary Lawrence Tax speaking about why they, as SADC, decided to support Zimbabwe in the call against sanctions in Tunga.
And we also have a video from the U.S. ambassador in Zimbabwe. He spoke to Studio 7 a few months ago.
The U.S. policy toward Zimbabwe has a number of elements, but one of those elements is legal, that's Zadera. To put it as simply as I can, if Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, mm-hmm. it will meet the requirements of ZIDERA. ZIDERA covers lending by international organizations mm-hmm. to Zimbabwe and forgiveness of the debt that Zimbabwe has to those organizations and countries in the Paris Club. The sanctions that exist are executive branch sanctions on 154 individuals and entities, and it prevents people from the United States or through the United States economic system from providing economic benefits to those people or can prevent them from traveling to the United States. Mm-hmm. So there are two different areas, but Zimbabwe's progress in building a democracy that respects the tenets of the 2013 constitution is the key thing that it needs to do. States.
And before, this is my last question, I'm going back again to sanctions. Generally, people mm-hmm. in Zimbabwe believe that sanctions hurt the ordinary person on the street, not the ones mm-hmm. that are on the target list. What can you say about that?
Well, Zimbabwe has an opportunity for growth, mm-hmm. and the sanctions really do affect specific individuals.
Yes.
Decisions on investment in Zimbabwe are driven by the economic conditions in Zimbabwe, the rule of law, the assurances that people's investments will be protected, mm-hmm. That they have the right to have majority ownership in their businesses. Those are the kinds of things that the private sector is interested in. There is a significant interest in investment in Zimbabwe, but investors want to see the reforms that have been talked about mm-hmm. implemented. We need to see the implementation and action on the reforms, not just a list of reforms that are proposed.
Thank you very much, Mr. Nichols.
Thank you very much for having me.
That's the U.S. Ambassador to Zimbabwe, Brian A. Nichols, speaking to my colleague, Marvelous Mhlanganya, who is here in Washington a couple of months ago. He was saying there that these sanctions are not, you know, affecting ordinary people like ZANU-PF would want you to believe, but they are affecting those that they are targeting. Yesterday, or is it the day before yesterday, Ambassador Nichols was on Trevor Ncube's online show, where he also argued the same, saying that instead of sanctions, corruption and bad governance are the leading causes of Zimbabwe's economic crisis. Iko ke akukhulumileyo lapho ambassador we Zimbabwe, umeli we America e Zimbabwe, Brian Nichols. Limzwile ekhuluma lo Mavelas Mhlanganya, huye kunyanga isanda kwedlula ekhuluma ngezijeziso ukuthi hayi izijeziso lezi ezinye zazo kazikasebenzi, ngakho akusilo qiniso ukuthi ziphatha uzulu weZimbabwe jikelele. Izolo kumbe kukuthangi uke waphuma kwenye ishow ekamnumzana Trevor Ncube wakhuluma okufanayo, wathi yena udaba olubulala umnotho weZimbabwe, olubulala ilizwe, yinkohlakalo lombuso omubi weZANU-PF, hatshi izijeziso ezi okukhulunywa ngazo. Yilo ke udaba esinalo lamhlanje.
Mm-hmm, I understand. And Tunga, we have our first guest. We have Tawanda Jokora of the MDC here in the USA. Hello, Mr. Jokora. Welcome to the program.
Magadi tete Mavelas, magadi vatereri vose.
Aiwa tiri wadi, tinoona nemuswe chishanu kwa karongwa iko kuratidzira kushange kuri kuitika muZimbabwe nekune dzimwe nzvimbo. Batore ZANU-PF rakabatana nesangano reSADC vachiti ivo zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Munoona sei izvi?
Kungo inyaya yakamboitika kare, yakaitika musi wa 17 November. Nyaya yekushandisana, nyaya yekuitiswa. Vana veZimbabwe vakutanga kuitiswa zvakare. Saka mhanya tikanofamba musi wa 17 November. Tiri tiri kufambira nyika yedu, asi taifambira rimwe pato reZANU-PF relaCoste. Kuti ritore masimba kubva kuD40. Ndozvandiri kuona zviri kuitika ipapa zvakare. kuti hakunzi ngatifambei tichifambira nyaya yemasanctions. Masanctions api ari kutadzisa chii masanctions acho kana ZANU-PF ichikwanisa kunotenga motikari 200 takadziona tose dzichipinda nepabed bridge. Hapana asina kudziona motikari idzodzo dzakatonyorwa kuti ZANU-PF dzichitengerwa vanhu kuti vashandise. Saka masanctions akabvumira ZANU kuti itenge motikari 200 otadzisa kuti ZANU-PF itengere vanhu maambulance ekuti ashandise muzvipatara. Masanctions ari kubvumira Emerson Munangagwa kuti aende anotora mazibhenz anodhura kuGermany achipinda muZimbabwe otadzisa zvimwe zvese zvekuti vatenge mishonga yekuisa muzvipatara. Saka masanctions acho andiri kuona ndeapi? Masanctions atiri kuona isusu ndeakaitwa neZANU-PF, akaisirwa vana veZimbabwe naEmerson Munangagwa. Masanctions atiri kuona isusu ndeekupondwa kwakaitwa vanhu musi waAugust 1. 6 vanhu vakangourayiwa mumastriti tichiona. Kubva musi wa16 kusvika musi wa28 muna January kwakapondwa vanhu zvakare mumastriti eHarare vanokwana kuita ivo 19. Ndo masanctions atiri kuona iwayo, ndo zvinhu zviri kutadzisa kuti zvinhu zvedu zvifambe munyika zvakanaka.
Mombobata makadaro, tine veZANU-PF varipo panhare papapa, tinzwewo pfungwa dzavo. Tinokuchingamidzai muchirongwa vasimba mujuru veZANU-PF USA. Manzwa zvazviri kutaurwa navadzokora veMDC. Tipewo pfungwa dzenyu tichiona kuti bato renyu rakaronga iro kuratidzira nemusi wechishanu. Zvakakosha sei kuti muratidzire muchishora nyaya yezvirango?
Makadiko, tinotenda kuti matipo mukana wokutsanangura. Zvekuratidzira zviri very important, nekuti zvoo kune nyaya dzakawanda dzinotaurwa dzisiri dzechokwadi pamusoro pemasanctions. Kune vamwe vaya especially vari kuopposition party vanofunga kuti masanctions haasi kukanganisa mhuri yeZimbabwe, nyange vari kumaruva, nyange vachembera, nyange varwere. Ichocho tinogara tichitaura kuti hachisi chokwadi. Masanctions anoiswa for a reason. Hapana mumwe munhu anongoti ndingoita masanctions kuti zvishaye zvibasa. Vari kuitira kuti kuite inonzi regime change kana vanhu vachinge vashupika, minda yatakatora, zvese izvo zvinocontributa kueffect yekuti zvo regime change inoitika. Ndoda kuvapa vanhu MDC vataura kuti hakuna specific zvinokonzerwa nemasanctions. A good example, kana mwana weZimbabwe anogara overseas, lese anogara kuUK, anogara kuno kuAmerica, ane credit card rake, akati aroda kuenda kuZimbabwe, mainsurance anoinsure nemabanks haayo kuinsure kana uri muZimbabwe. Zvichireva kuti mari yako yakarashika uri kuZimbabwe haurikavhi mari iyoyo, number one. Number two, nyika kana iri pamasanctions akadaro, kunoita limited number of airlines dzinobvuma kuenda ikoko simply because of maprocesses akawanda. Zvodhurisa makosi etraveling ese yayo. Ndo mamwe maspecific example anoafecta vanhu vari kudiaspora. But nyaya yekuti masanctions are not real, icho hazvisi chokwadi. Saka isusu mukuratidzira kwedu uku tinenge tichida kunatsoexplaina kuti vanhu vanatsonzwisisa kuti masanctions aya ari kukanganisa zvinhu zvakawanda seriki. And chimwe chinhu chatoda kutaura futi ndechekuti zvo ambassador nezuro vakabvuma chinhu chatakagara tichitaura kuti zvo madirector ekunyika dzakaita seAmerica vanogara pamabords vakapiwa directive yekuti veto any package for Zimbabwe, kunana Paris Club, kunana chii. Saka anything chinoiswa neZimbabwe together kuti chibatsire vanhu vedu, automatically zvokunzi rambai musakara kutombotirira kuti zvanzi chii.
Batai makadaro Ntunga.
Yebo, liyavezwa ke longo mnumzana Simba mujuru owebandla leZANU-PF. Yachasisa ukuthi hayi akusilo qiniso okukhulunywa ikakhulu ngaba amabandla aphikisayo ukuthi izijeziso lezi kaziphazamisi uZulu weZimbabwe jikelele. Uthi zimphatha kubi uZulu ngoba lanxa ungaze usuke kudiaspora ulezi mali zakho, nxa usufika ekhaya awenelisi ukuzithola. Lizwile njalo kumnumzana Zokora owebandla leMDC. Khuluma ukuthi yena ibandla leZANU-PF kumele liguqule izenzo zalo nxa lifuna izijeziso lezi izesulwe. Sesike sabona ikakhulu ilizwe leMelika lilohlelo olumele elithi lumele kumele lulandelwe ngohulumende weZimbabwe nxa efuna izijeziso lezi zesulwe ukufana lokuhlonipha amalungelo oluntu ukukhipha kumbe ukwesula yonke imithetho ecindezelayo. Coming back to you, Mr. Mujuru, it's not like the government is a saint this whole picture. Human rights violations are continuing in the country, and these are not allegations, these are facts. We saw the killing of people by the military last year. Early this year, and just last week, we saw one guy dying in police custody after being severely assaulted by law enforcement. These are some of the human rights allegations that the government continues to perpetuate. Why is it so difficult to reform?
Thank you. That's a very good question. It's not difficult to reform, and I think the government and the ZANU-PF as a party is in the process of reforming. But like any other country on planet Earth, we have to go through a process. You are talking about the deaths, the one person that died in custody a couple of days ago that people are talking about on social media. Do you know that I live close to Chicago, here in America? In Chicago, we've got 50, 60 people dying from police brutality. So, and I'm saying that not to say so.
But that's a false comparison, Mr. Mjuru. You can't compare what's happening in Chicago and Zimbabwe.
No, well, basically, I'm making the point that each country has got challenges that it has to overcome. So, do we then turn around and say because police in Chicago are killing Americans, are we going to impose sanctions on America because of that reason? That's why I'm saying each country's got its own path that it goes down, that it goes through. In Zimbabwe, we've had our own challenges since independence. And what we are saying is that if you release these kinds of sanctions, it's better for us Zimbabweans to fix our own problems because there's a growing economy. We don't need these sanctions on top of what we're already trying to do. Think what a lot of young farmers, a lot of new farmers that need equipment, that need inputs, that need education. So instead of focusing all that so that our people can have a better life, we're now stuck fighting sanctions, which kind of derails our economic progress as a nation.
Asika vamujuru ndombodzoka kwamuri taona isusu ambassador ve America vari kuvaendeswa kuZimbabwe vachitaura ivo kuti zvishoma zvinofanira kuitwa nehurumende nebato reZANU-PF kuti masanctions abviswe zvakadai sekuva nehurumende isingambunyikidze kodzero dzevanhu hurumende inowanikwa iyo ichitiyo pama human rights net zvakanaka-naka saka sei zviri kunetsa kuti zvizviitike uyezve kuratidzira kuchachinja here mafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika
takateerera nyaya inotaurwa naambassador makaverenga mamwe matwitter avo vanombotaura kuti Zimbabwe America haina masanctions kuZimbabwe takatarisa zita rekuti Zidera inotanga nekuti Zimbabwe saka kana chiti hakuna masanctions iro Zidera richitanga nekuti Zimbabwe zvinova tiri kutaura zvisirizvo number two kuratidzira kukakuti sometimes unoa kuremainda vanhu kuti masanctions aya they are not legal in the beginning saka patichiita conversation yekuti sumudzai masanctions are illegal in the first place tikutotaura sevanyari kana kuti chitaurawo zvakanaka kuti aiwaka ngatigarei pasi tinatsonzokuisisana kuti zvamuri kuita izvika hamufani kunge muchizviita in the first place number two zviri kutikanganisa isusu senyika saka kuratidzira manje kwatinenge chiita manje vavakidzani vedu manje vari kutijoina vachiti tikuwirirana nezvamuri kutaura kuti zveshuwa masanctions aari kuisa nhamo munyika isusu takangokwanisa chete kuti vanhu vedu isusu vana vezimbabwe vakwanise kuzvishandira vega nekuti tiri nyika isina nungo kugara nekugara hatina nungo tiringona mukana chete wekuti tizvishandire tega tizvifidhe tega tisimudze nyika yedu tega ndo chete pane chinyangwa chedu ipapo
batai makadaro tina kola tozodzoka kwamuri ntunga let me just take the kola hallo kola
Makadiko.
Aiwa tiri wadi asidz. Kisai volume yenyu. Mova matuzo ustare yenyu ne kwa muri.
Shua, ndiri mwangu munyika yemusodzi.
Ndeipi manji.
Iyo iyi yamuri kutaura nezvayo nyika yemusodzi.
Ehe, muri kupi munyika yemusodzi?
Ndiri mwangu imomo guta wangu.
Aiwa, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Wanotaura zvavo igeza nditaura maringe nezvemasanctions aya.
Mhm.
Wanoti masanctions akauya nenyaya kuti vakatora ivhu kuti vape vanhu vemuZimbabwe handiti.
Mhm.
Asi nhasi uno tiri kuona isisi ivhu rakira vakatipa iwo vari kutitorera futi.
Mhm.
Iwo muZimbabwe wacho vakatipa ivhu redu kubva mumaoko evachena. Nawo vatipa kudaro vari kutitorera futi. Toti masanctions eraro kukonzera kudaro.
Mhm. Muri kupi right. Uyezve makatorerwa ivhu kupi?
Iko mbodi zvirikeza ntaure chimwe futi.
Taura yenyu.
America kana yakatitendera masanctions. Ndimuno kuti kuchandisa mari yeku America.
Mhm.
Paya pakaita inclusive na Morgan paya. Dainga ari masanctions, vangade vakatinyima zvemari dzavo.
Mhm.
Nawo vakamanikidzira kuti dollar redu isusi bondi rite 1:1 neUSA. Asi nhasi wabhutirana chimuti. Wakuti futi nhasi dhora redu isusu bhondi harisi equal harisi 1:1 neUSA.
Mm-hmm.
Nawo zvinhu zvavo zvatanga futi kutiomera. Saka masanction era akonzera kuti zviite waitisa izvozvo izvi.
Mm-hmm.
Kana kuti iwo ndiwo vari kutotiita isusu masanction vari kutotirwadzisawo sekurwadzisawo kwakaitwa iwoka iwo vakurwadzisawo isusu kwete kuti masanction ekuamerica. Aiwa manjika izvese zvatiri kuita izvi vorati mumapata anopikisawo wanhu awangasingadi pakuti wange vachimuka munyika imwe vakangotonga vari iwo chete vezano shona inoti ushe madzoro zvine iwo havadi bamati kuti mumwe munhu apinde pachigarapo wangu waiwo chete ungaite nyika here.
Aiwa, mashoko makuku tushua.
Tenderaiwa wangu wapindewo. Kana matadza, matadzawo. Nao, ngawa titaurewo pa warikugona pacho. Zvese tiri kungochema naiwo. Mapraise anongochinja nguva nenguva. Dora pa waduse na bondi redu. Mapraise akungokwira every day. Tadzokera back 2008.
Mm-hmm. Aiwa, tinotenda ngoma.
Saizvo muhomwe, katiche kutenga muzvitoro pasina.
Mm-hmm.
Nhasi unowu muzvitoro zvakazara. Zvakazara zvekudya bati mari haikagoni kutenga.
Aiwa, tinotenda tukunyatsonzwa.
Zvedu aya ndiwo vari kuita kuti zvinhu zvitiomere kwete kuti masanctions. Iwo vakarohwa neshamhu yavo semaleaders. Bati maleaders kuti varohwe neshamhu yavo vari vega havasi kuda vakuiti vakurohwawo isusu zvaakuchitipa anza yekuti patiri kuita maelectionika vari kukundwa neMDC. Bati vari kushilda chete chimuti chavadida kuti opposition itonge bhozi vagara vanotaura vane pavanoti kuchagara mutsigiro paya
aisi
yakatongwa nemunhu asina kurwa hondo.
Tinotenda mkoma. Thank you so much. We have another caller, but Mr. Zokora has been holding for a long time. Coming back to you, Mr. Zokora, you heard what Mr. Juru said earlier. Your response.
Mr. Mjuru, varikutaura kuti kuraiwa kwakaitwa mukoma naTafadzwa hakuna basi. Dai vanga vakawanda nekuti kuChicago kurikuraiwa vanhu vakawanda. Varikutadza kuziva kuti Tafadzwa ane mhuri, akasiya mukadzi, akasiya vana. Varikutadza kuziva kuti tine vamwe 6 kara vakaurayiwa muna August 1. 19 vakaurayiwa muna January. Over 2000 vakaurayiwa leading kuma 2008 elections. Vana veZimbabwe, iropa revana veZimbabwe riri kuteurwa nevanhu veZanu PF. Ende izvozvo ndozvakakonzeresa anonzi matargeted sanctions. Haasi masanctions ekune vanhu vese, matargeted, smart sanctions. Ari kubata vanhu ivava vanoponda vamwe, vane uori. Ndo vanhu ivava vari kutaura ana Munangagwa ava. Haasi masanctions anobata vanhu vese. Macompanies aripo akanyorwa pazidhera. Macompanies ana Munangagwa evanhu ivavo, haasi evanhu vese masanctions ari kutaurwa. Saka zviri kuitika pano ndezvekuti ana Mnangagwa varoda kuti masanctions abviswe kuti maassets avo nemari dzavo dzakafrizwa dzirikuna naAmerica nanaBritain nanaGermany dziitwe unfrozen vachiwana mamwe mazimari asi mazimari avari kuwana iwayo haasi kudzoka kunyika ari kuenda kumaaccounts avo saka hapana zvichaitika chero masanctions iwaya akalistwa kungopa mhondi nevanhu vari kuuraya vanhu muzimbabwe mari toenda zvakare kunyaya yavanga vachitaura yekuti tiri kukonzeresa kuti vanhu vatambure inyaya yemasanctions kwete tiri kukonzeresa kuti vanhu vatambure muzimbabwe inyaya yecorruption 15 billion yakangodisapia ikangoenda dai yakaiswa muzvipatara dai yakaiswa mumaroads dai tiri papi muzimbabwe izvozvi kunasa kune mamillions mamwe ari kungodisapia tiri kuziva kuti akaenda nekupi ivo vamunangagwa kana vaine shungu yekuvaka nyika vangatore here ndege pese pavanofambira chero vachienda kugweru vari kutora ndege kubva kudubai ichiuya kuzovatora kuharare yonovaisa kugweru yovadzosa kuharare yodzokera kudubai zvinoitwa nemunhu akakwana here izvozvo mari iri kuburiswa ipapo mamillions aidai anga achibatsira nyika saka ngavaregedze kuhwanda nemumwe vachitaura nyaya yemasanctions masanctions haaziriwo ari kukonzera kutambura kwevana vezimbabwe icorruption nekutadza kugadzirisa nyika kuri kuitwa navamunangagwa ivo vamunangagwa vega mukaenda musunday mail vakataura vakati masanctions hatingarambe tichihwanda nemasanctions tichagadzirisa nyika yedu vamutsvangwa pane vhidhiyo yatakaona tese vachitaura kuti kana matadza kutonga nyika musahwande nemasanctions tinokwanisa kuigadzirisa nyika iyi zvakataurwa zviripo vanhu vese vakazviona saka nhasi zvaita sei vakoniwa ngavarege ngavarizaine vasiye vanogona kutonga nyika vatonge
siyabonga mnumzana Tawanda Dzokora ngowebandla leMDC eqhubeka ubambile ecingweni it's 28 minutes before 9 o'clock and this is Live Talk the Diaspora Forum. And tonight we are talking about the protests against Western sanctions scheduled for Friday across the SADC region. Limzuleke uDzokora lapho uthi izitheziso ezafakelwa amalunga ezanupf lamankampani alobudlelwano laleli bandla kayisizo ezibulala umnotho weZimbabwe kodwa inkohlakalo enziwa ngamalunga ezanupf lezi phathamandla zikahulumende yiyo ebulala ilizwe mavyanzi tinemtere
ya rigate mbotora mtereri hello caller
hello
aiwa tinotenda tinokumbira regere kutambo kumisa ikwekanguva tanga tiri kumbonzwa tiri kutaura nani uye zvemuri kupi
ndiri kuno kuSouth Africa kunoku muri kutaura na anondiziva anozvati pasta padilonzi pasta Tavonga
taura itinzwe pasta Tavonga
right nyaya yemasanction yato yanetsa iyi Zimbabwe yaita munyama wekuti yatungamirirwa namatotsi tiri kupuwa nhau yekuti masanction ari kutadzisa zvinhu kufamba but mukatarisa kuti Smith akanga achirarama nemasanction iyayayi anditi then they created industry kuti igadzire zvinhu zvacho zvavaida kuzotenga kunze vachishandisa foreign currency vakagadzira zvinhu zvacho muindastry yezimbabwe zviri kutadzika nehurumende yedu yanhasi iri muno muzimbabwe iripoi dambudziko mange razoitika panhau yemasanction iyi ndeyekuti kuashandisa kuita mari saka inina handichaoni chekuti masanction awa hana kutargeted kwaari because vanhu vari targeted vacho vakangovashisa vakangovaisa kunyika kuvanhu vasina mhosva nemasanction saka masanction isedzekuaffecta vanhu vanofanirwa kuaffectwa navo akutoaffecta munhu ordinary person so handikuona impact yevanhu vari nofanirwa kunge vane masanction acho because they are going to China they are going to anyway kwaanoda akavachida kurapwa vanorapwa kunze vanhu vasina nyaya yemasanction ndo vari kusafa nenhau yemasanction iyoyi mukatasa izvozvizvi muzimbabwe hamuna chipatara I'm not
Saka poitwa sei semaone. Saka semaone roenyu poitwa sei ap.
Now is Zimbabwe. You know, go to Dagu, put out the Nakasimba, and the photos are with us. We jump on another barrel, then another band. I don't get a good jumper. We had to tell Rame in the Danakin and my jungle. We go to Akana, we have started to go. I have a new food that the poor and I so, Pakas is a new government in Mangwana. I don't know if you're going to get a Nanaka because it's a
Aiwa mashoko makubwa tu facts regate tore vamwe nasi pana pari kupisa vanhu vakawanda vada kupinda vachiita uro pfungwa dzavo tokutendai. Hello caller.
Hey,
tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura namwati ndinozvikana zvita mbotswana.
Eho taura yenyu.
Takato tiza kumusha uko nenyaya dzodzidzena.
Ya taura itinzwi.
Tinoitira matwana basa rimwe rinorwadza apa muZimbabwe hamupindiki production yatinoita kubotswana kuno kudena kuti tichiita kumusha uko zviri zvimwe zvinhu zvinobetsera nyika yese. Manje zvinotirwadza amai tichinzwa zvemasanction kuti masanction adzobviswa adzopiwa vanhu tatambura isu.
Aiwa.
Kana sivisa takasipa kumusha uko vari kutambura. Hapana munhu anobokwanisa kuti angatibetsera kutibudisa matambudziko akadai.
Aiwa, tinokutenda iyi kola muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka imai.
Tunga.
Liyamuzwa ke lapho ngumlaleli ofone seBotswana. Uyakhala kuti hayi into kazimanga kuhle mpela. Elizweni uthi nga abantu bayahlala phansi bakhulumisane kudingwe isisombululo. Lo mlaleli okhulume before lo osanda khuluma layo besithi hayi ngalaba abadonselanayo kwezombusazwe nga bayahlala phansi bekhulume akabaqambanga ngamagama kodwa mbona ngani ukhuluma ngobaba uNelson Chamisa lo mnumzana Emerson Mnangagwa. Mr. Dzokora, coming back to you. Sorry, Mr. Mjuru Hanzi, nava Dzokora, dambudziko riripo pano idambudziko corruption, kwete zvirango zveupfumi zva muri kutaura nezvazvo. We have seen you know some arrests of people like Chombo, Mufumira and a few others. And Chombo has been on trial I think for 2 years now. Nothing has happened. No judgment has been you know reached. And Mufumira, of course, she was in jail for a few weeks. Now she's out on bail. But the general agreement among Zimbabweans is that there is just too much corruption in government. And unless and until ZANU-PF as the ruling party, as the government, can deal with corruption, nothing is going to normalize in Zimbabwe. What's your take on that?
Corruption, like His Excellency said, is like a cancer in our country. Corruption, and government should do everything it can. The number of people that have the MTC and Botawara and sanctions earlier. It's also to talk to Nika Zimbabwe, my neighbor, the one that's on the Christmas of my sanctions that Amira say. My sanctions are Aripairi. My sanctions are. Number one, agenda through House of Representatives, agenda through Senate, agasign one to loan a President Bush. Ndoke kutanga ikako. Kwa kato, ita futi nonzi executive order. Yagasign wa futi mna 2003. Executive order, ya, reine marilisti evanu, yesa wano talk about my targeted individuals. Those targeted individuals, under U.S. law, Americans are not allowed to be in a room with those individuals. So my investors, ESA 2 is on government investor kumba, I love women's go to our number one.
Number two, kana iyo nyaya kuafaza, vadi kubvisa izi derai ino dila nema financial institution, wosi ya zao zema list kana zilo zao garba kuiti. Because we know the one is permanent law, and this other law, it is an executive order. You can either leave it to expire and not renew it, or you can renew it as much as you want. But in order to negotiate with international financial institutions, lawyer to this law, money you can't even say, yo, to honor the issues of another Zimbabwe, that a pure Mukana, who was returned about where it is, what has I re? Because I suppose me, Hamas, Indonesia, Marzelu, Truku Mira to which is.
As the Anzibanyaya corruption, you are not showing enough commitment as the ruling party, as the government.
Well, like I said earlier on, it's a legitimate issue in Zimbabwe, but in corruption, this is the first time in a long time that we've seen a sitting minister actually Jerry directly near corruption. When was the last time? So the government is taking measures to deal with corruption as much as they can. And trust me, these conversations are being had in almost every office that I've heard about. So Nyaema sanctions should go. Even President Wakata Oraliga, corruption is like cancer. There is nothing more severe to human bodies than cancer. So when President Wakumbia corruption and cancer, Zinorat is on the top of his list to try and work on.
I get that, but nyaya corruption nema sanctions haina kusiana, because those that imposed these sanctions are saying that fighting corruption it should be one of the things that the Zimbabwean government should do for these sanctions to be lifted.
I agree with you, and if the argument is every country on planet Earth that has corruption, we're not saying corruption is good, then Nigeria and all those countries should also be under sanctions if we're going to use that criteria. The reason why we don't use that criteria, on top of the sanctions that we have in Zimbabwe, on top of all these things, we happen to take our land back. Sakamanje, sometimes the Muhammad Zeni do as jitizo, to go with the sanctions, no magatora ifu, as you tell us, you know, so to go to meet us, I think I tell you to know is that it comes back when you have land reform. And when you have land reform, you have to go to the government. You have to go to the government. So many unmarked graves. But it is okay to take a reverse on this issue. We cannot, because we are now committed to those people that lost their lives simply because of land reform, simply because of you have to go back. So,
Regate Mbonzi kwakubva kwana vadzokora veMDC yava Nelson Chamisa vadzokora munoona sei zviri kutaurwa navamujuru vezano PF. Hello vadzokora.
Hawo zvari kutaura izvika. Asika isusu muZimbabwe yeni ivurake wari kutaura kuti ndo rakakonzera kuti Zimbabwe iswe pa special amuka. Wanotipa ivurake asi wanotitorera futi ivhu racho.
Mhm.
Kuti zvakonzwa nemasanction here kuti iwo wandipa ivhu racho kuti pakwapa. Time wanotitorera futi wachikudidizwa wakagara zviri kunze kwemutemo.
Apa tiri kutaura nani mukoma?
Dinetwa Johannes.
Ehe, tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndimu Harare.
Taura yenyu tinzi.
Ehe. Saka ndipo ndiri kuti inini ka kana vari kuti izvo masanction akakonze wanenye kuti wakatora ivhu nekuti ivhu ndere mhuri yeZimbabwe handitika. Right, wandipa ivhu racho sevakuru wangu handiti aiwe shamwari une kodzero dzekutora ivhu iyi nekuti ndo zvatakarwirira pakwapa. Nau ndagara payapa ndonzi futi narama mangwana hanzi wakagara zviri kunze kwemutemo. Ibva ipapo ivo zvitine hama dzakaungana mumarodhum. Hawana wakatorerwa futi ivhu racho.
Ndekupi ukunyatsotsanangudza iyi vabva vazvinzwa ivo vamujuru vagotora?
Imomuka vanozviziva kamumapurazi mawakatora mawakadzinga hama dzedu. Wakadzinga hama dzedu, wakadzinga hama dzedu dzirimo mumapurazi mo, vamwe vari musaidi memarodhi izvozvi. Asi vamugabe waiti izvo hatikudzingi mumapurazi nekuti ikodzero dzenyu kugara imomo ivhu nderenyu. But it, we nama election, one why what and the foot in the ink. So it's a good one, my sanction, a leg with president, this one, watch Mumapras, much more to the room.
Saka pamuri kuona sekuratidzira uku kuri kuitwa kuchashanda here kana kuti munoti neurongwa hwekuratidzira vachishora nyaya iyi.
Hazvishandi wamugabo wakatisainisa mapepa zvikashaya basa.
Mm-hmm.
Izvi hazvina zvazvinoshanda chiripo ndechekuti iwo ngavateedzerewo zvinodikanwa nemutemo yepasi rese.
Mm-hmm.
Kana mutemo uchitikodzero kumunhu ngavateedzere. Ndokuti ane kodzero dzekudimanda cash vozano muka wachienda kubasa. Kubasa, ane mhuri dzinodya, ane mhuri dzinoenda kuzvikoro. Ngapiwe mari yacho, anonyimirwe iko iye achienda kubasa. Nawo ari kutaurawo kuti ndiko ari kutokumbira, onyimwa, anyimwa kudaro, anorohwa futi kuti uri kukumbirire chiimari. Keti zviri kukonzerwa nemasangisheni here?
Asi mukoma, just to be fair, mukadzi wava mugabe wacho vamuri kutaura nezvavo iyeye akadzingawo vanhu kamumapurazi. Kudzingwa kwevanhu hakuna kutanga naMnangagwa. I'm not trying to defend Mnangagwa, but I'm just trying to set the record straight kuti vamugabe vamuri kubhiga ivavo mukadzi wavo akadzinga vanhu mumapurazi, and even under his rule vanhu vaitodzingwa mumapurazi.
Right. Hey, hey, 37 years that robot. I am going to sanction. Now, we are going to attend the Mnangagwa. I am going to add the robot. I am going to add the robot. Saganika, I am going to add the robot. Because the sanction is the same. I am going to add the robot. I am going to add the robot. I am going to add the robot. Saka masanchini anobasei iyo wasikaisirwa kuti waitewo zvakanaka pasi rese iwo ramba.
Thank you, Mkoma. We gotta move on. Thank you so much.
Panapa. Tinevamwe caller regeti vatore nasparku pisa. Hello, caller.
Yes, makadini.
Taura yenyu tinzwo tukutaura nanhu uye zvemuri kupi?
Inini network commissioner ndiri ku South Sudan.
Taura itinzwe. Tisatambonzwa kubva ku South Sudan. Kwakadi?
Pisa chete.
Aiwa, kana ku Zimbabwe nhasi kuri kupisa, sitaura itinzwe.
Ndinotenda vatete. Nyaya iripo varume vanongoda hondo chete futi ndokuti tipedze nyaya. Sematorera vakambochiita pekutanga chimuti, chitongodzokera ikoko hapana nyaya. Zvopera.
Ndiyo nyaya tiri kukurudzira pano. Pana
patibvumirwe manje kuti titi vanhu vataure nyaya
yemhirizo. Ndikaramba katete kana huku chaiyo kaisa mukono inosvika pakubhururuka. Haibhururuka inofamba nepasi asi kaisa mukono inosvika pakubhururuka ndonyaya iripo.
Asi zvekukurudzira hondo panhepfenyuro yedu hatizvibvumidzi.
Ndinotenda asi vanzwa shoko rasvika.
Aiwa, dai mataura zvemasanction tibva tanzwa.
Handizvo, ngatitaure nezvemasanctions kwete zvehondo.
Maita basa.
Aiwa, tinotenda. Regai tibva tatora vadzokora. Tambenge tafunga kuti ndima muchapinda panhare. Pindai tinzwe vadzokora. Hello.
Zvinoshatirisa nekuti nyaya yatiri kutaura pano inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya yekutambura kwevanhu. Zanu PF iri kupata SADC kumeso, yobata zvakare vana veZimbabwe kumeso, ichivanyepera kuti muri kutambura inimi nekuda kwemasanctions. Asi tichiziva tese, vanhu veZimbabwe vanoziva vese kuti vari kutambudzwa nenyaya yeuori huri kuitika muZimbabwe. VaMnangagwa pavakapinda vakanyepera nyika yese pasi rose, vakaisa mutemo wavaitaura ivo kuti zero tolerance to corruption. Asi nhasi uno hapana kana munhu umwe chete wavakasunga ari mujeri akaita corruption. Kana mumwe chete, vakapinda vakataura nyaya yeamnesty kuti hunzai mari tokuregererai. Hakuna kana munhu umwe chete akaunza mari. Vese zviri kukonzerwa nekuti vanhu vanozviona kuti vaMnangagwa vacho ndiye muori mukuru, ndo vane mari dzakawandisa dzavakatora, ndo vari kukwadza Zimbabwe nenyaya yeuori. Havana mari yavakadzosera kuZimbabwe. Havasi kumira uori. Saka uori haumire muZimbabwe. Saka ndo izvozvo ndozviri kukonzera kuti vana veZimbabwe varambe vachitambura, kwete nyaya yemasanctions. Toenda kumasanctions acho atataura isusu kuti masmart sanctions ari targeted. America nezinga dzese hapana zvimwe zvavari kutaura. Vari kutaura kuti iwaya smart sanctions iwayo, we can remove them. All you need to do is to stop abducting your own people. Tane over 150 who were abducted by ZANU PF. Vachiurayiwa vachikuwadzwa, vamwe vachiurayiwa. Kana ivo veZANU vachitaura kuti maabductions aya ndeekunyepa, sei vasiri kusunga vanhu ivavo vari kuita zvekunyepa vachiiswa mujeri. They are also saying stop the unsanctioned killing, stop the arbitrary arrest, kungosunga vanhu vasina mhosva vanenge vachipinda mumastreets vachiratidzira. Vanoenda vachinopondwa nemapurisa imomo. Lack of rule of law, gadzirisai nyaya yemutemo, suppression of freedoms, no, massive corruption, lack of reforms. Vakataura vamunangagwa vachipinda kuti I'm going to enact political, electoral reforms and economic reforms. Nanhasi hapana kana reform rimwe raitwa navamunangagwa. Saka tiri kuona kuti pano tine munhu ari kunyepa, tine munhu anonzi president wenyika ari kunyepa. Saka zvese izvozvo ndo zvinoita kuti tirambe tiri patira. Saka zviri kutaurwa neamerica nenyika dziri kunokwi kuti gadzirisa izvi zvakaipei kuti ugadzirise zvinhu zvinoita kuti vanhu vako vemunyika mako vafare. Tivada kuramba vachiponda vanhu, vada kuramba vachisunga vanhu, vada kuramba vachitambudza vanhu. Saka vamudzuru ngavaregedze kudaro, nokuti vana vezimbabwe vari kutambura nenyaya iri kuitwa nezanu pia.
Thank you there, Mnumzana Tawanda Dzokora Ngwe Vandlale MDC. It's 9 minutes before the top of the hour. And abasanda sithuma singumsakazo we-Studio 7 sikuhlelo lwe-Diaspora Forum. Lamhlanje sikhuluma lezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngohlelo lokutshengisela oluqoqwa yi-ZANU PF. Ngolwesihlanu betshengisela phezu kwezijeziso ezetheswa isiphathamandla zaleli bandla lamankampani lobudlelwano lalo ngamazwe afana leMelika lamanye ase akumanyano we-European Union. Tizoke kwa Muri vamujuru, do you have any demonstrations scheduled for Friday?
Yes, we do. And the Rakutendo, my host, which is my end, Lanya, Zakanaka, Tinodaru Nyara, Mika Medu, Tinodaka, Zakanaka. Rakutam, my demonstrations for sure, not just in Zimbabwe, but in Washington, D.C. We always say that Washington is the one whose jurisdiction has Zidera, because Zidera is an American law. Saka, Kuisusukwe, Kuno Kuka, the one of them is Kwakakuta, Kuta, Kuta, Ratizo. Yekusafara ne law iyoyi nekuti masanctions aliftwe. Saka tichaenda kunoratidzira tichiti ngaliftwe. Pane chimwe chinhu futi chandoda kutaurira shamwari yeMDC yangu yavasingazive. Manifesto yeZANU PF ye-2018 yakataura kuti zvo impact yemasanctions when you quantified is an amount to about $3 billion a year. So takati between 2013 and 2020, we've lost about $21 billion because of sanctions. That is $21 billion in mari yatinokwanisa kugadzirisa zvipatara, kugadzirisa marodhi, kugadzirisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Ndosaka isusu nyangwe zviri kunzi vamwe vachiti vana mujuru madi kudzokera kuZimbabwe, isusu tiri kutosumuka kubva mudzimba dzedu kunotaura nyaya iyoyo kuti hama dzedu dziri kumusha dzisarambe dzichishupika. Masanctions akabviswa aya, zvinhu zvinovhurika, makwara anovhurika. Kwanisa kutanga kutaura nemamwe mabank internationally, my interest rates, risk, confidence in my investor, because investment is about speculation. Kana investor achinzwakuti nyika ine masanctions, nyangwe achida kuisa mari yake sei, it automatically becomes a high risk country. Saka zvese zvinhu, that's what we're trying to eliminate. Saka ticharamba tichiratidzira kusvika tanzwikwa.
But again, Mr. Mujuru, the problem is not only with sanctions. The other, probably the main reason why investors are not coming to Zimbabwe is because of the political situation, the issue of human rights.
Yeah, that's another conversation we can have. And the government is the responsibility of creating a stable environment. And the government is well aware of that. And yes, they say, nyika yese, to every citizen who's listening, akuna nyika inonza ina nyaya zinoinesa. Kana kuno ku America, kana ku England, kana ku Nigeria, kana ku South Sudan, nyika zese zine nyaya zinoinesa. Saka isi kuti zvo ma sanctions akabviswa aya. we can now zero in things that we need to do in Zimbabwe. Another thing we need to do in Zimbabwe is to decentralize a lot of things. All this is the focus that we need to focus on. But we are saying that efforts that the president is trying to do can be diverted simply because now he has to spend time dealing with the issue of sanctions.
So you like the fact that you can demonstrate in the U.S., but in the meantime, you're blocking MDC in Zimbabwe. And she's saying you are losing more money via corruption. Stop the corruption first. Facebook page. Do you have your issue? For now, let me take a call. Hello, caller.
Hello, caller. Hello,
caller.
But after Hondo, Pakaendu wako longest house, wano waka wirirana, especially the ruling parties and PF, kuti chakuchi darisana, nevarungu, apano murungu atatorero wa munda, to garisana, teta reconciliation. But after one of they were losing grit, waka chena kuisa nyaya island into politics, kuti wawane support wakiti tukupa wano minda. There was an opportunity that reform is really smart. But our system has support after that, it was the sanctions. But it's politics that we have to do. Even the ruling party, we have to do.
Thank you so much, Cole. Unfortunately, your line was not very clear, but we could deduce. I don't know, Tunga, if you could hear what our caller was saying, but I think maybe let's take Mr. Jokora to just round up because we've given a lot of time to Mr. Mujuru.
Jokora, you have less than a minute to wrap it up. Give us your last word.
Yes, Mujuru, what are you like? 21 billion, Zimbabwe, and Nyama sanctions. But the statistics go to 80 billion. They are talking right now in Zimbabwe. Nenya corruption. And then go to demonstration. Ambassador of Zimbabwe, Warukona Ropa, Rukute Ukam Zimbabwe, Warukona Kuro, Wakuwan Zimbabwe, Kupon, Guanema abductions, Arkitam Zimbabwe. Varenga is Warner, this is also, but Jun Zaman Marukuno, my potential investors, Acho, Arimunoma America. Investment doesn't follow blood, it doesn't follow chaos, it doesn't follow a chaotic monetary policy. They all know that. So people are not investing in Zimbabwe. Because there's a lot of blood there. There's a lot of chaos. Apparently, in the Samariake, Kukurubiwa mazwaese, Kukupondwa mazwaese, kana kwa usinga zebuti, Mariam inofuma ili mwere mbengumo, kana kutinofuma ikiri Maria nakaisa ere. Izo, there's no zineta kuti, vana ma business kwa Amerika, asa ende kuno investor ku Zimbabwe. Hakuna muna arukuchadisa ma businessmen ma Amerika.
Thank you, Mr. Jokora. Let's leave it there, and we don't have time for Mr. Mjuru anymore. But thank you so much, gentlemen, Tawanda Jokora of the MDC here in Washington, as well as Simba Mujuru of ZANU PF. Begulu Hlelo Lwe Live Talk. Namhlanje besikhuluma ke ngodaba lwezijeziso kwanele olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
I'm marvelous Mhlanganya. Huyen out also to like Sydney, Senia Mariza and the Studio 7. Please also call us as guests. Yes, we will next time. You have a very good evening. Bye-bye.